Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, July 27th, 2016. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the clash between war veterans and President Robert Mugabe.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and at the 4930-15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voaindebele.com, and at www.voashona.com.
This is me, and you, my people will have me for yet some time. Like me, I say, well, that's your own concern. I say, I don't mind it. But don't please interfere with us. We are a free people. We are a free people. We are a free people. And keep out of our country.
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk. And this evening, we are talking about the worsening internal conflict in ZANU-PF, in the ruling ZANU-PF party.
President Mugabe told supporters today that he will remain in power despite growing calls for him to leave office for allegedly failing to run Zimbabwe. The president made these remarks at a meeting convened on Wednesday by the ruling party following a bold move by some former freedom fighters last week to dump him ahead of the 2018 presidential election.
The war veterans are claiming that President Robert Mugabe is now a liability to Zimbabweans. Two factions, one allegedly led by Vice President Emmerson Mnangagwa and another allegedly led by First Lady Grace Mugabe, are fighting for the control of the ruling party. The two are said to be harboring presidential ambitions, but they have since denied these allegations.
And so tonight, we want to hear from you, listeners and viewers, your views on this issue. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number once more again, 001-202-619-2077.
Yes, atlanga njalo ke jonga namhlanje ngolwesithathu mfowethu asitshayindima sibontise ngamaphi
chitathu cheka che
yehe uyabona ke ama veteran laba balwela impi yenkululeko but isikhathi sesingani umnumzana umgabe kabasamfuni
asimfuni
so ke lamhlanje izano pf iyenza umhlangano ngebefuna ukuthi kubuye ama veteran but ukhanya ngizalo ama veterans amane kahambanga so kwasekubuya nje amajaha lamantombazana abathize lapho abatshele khona ukuthi usakhona kayindawo nxa lokho khona ngafuna umuntu omcothozayo omcothozayo ngokwakhe lokho
asizwa nazwa Gibbs
ya
andikwa kushona ke ndama veterans asivazothuma wana wawo manje
Urubuya abantwana.
Yeah, abantwana.
So ama veterans abancane.
Ayo hazi name not mirira. If you can send your child to represent you, that's what happened.
Kutwa ke kulondoda lokuthi ong energy mdodi. Ngano yahlabela njalo ube kubandlela ezone PF ehlale sithu ekhukhumeze umongameli. Kodwa namhlangano bambambe ngomphimbo nje bathi ndoda. Asikufuni lapha. Angikwazi ukuthi uhamba njani. So kutsho ukuthi kukhona ukuchama zomnyama la. Kukhona sibili.
Ndizvozvo Gibbs hongu vateereri nevatariri nhasi tiri kukurukura zvakare nyaya yemapishapisha anenge ari kubuda muboka revakarwa nderusununguko pamwe chete nemuzano PF takanzwa mazuva apera vesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vachita isita zvirumura kubva kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe hatichisine nechekuita navo hatichavabatsiri zvakare kutsvaga rutsigiro musarudzo za 2018 nhasiwo vamwe vakarwa hondo yerusununguko vari kutsigira vaMugabe vaitawo musangano muHarare watinonzwa kuti vazopindwawo nevechidiki vakati wandei sezvataurwa naGibbs kudarika vanga vachitarisirwa vakarwa hondo yerusununguko vachiti aiwa vavo takatovadzinga kare mumusangano vamuri kutaura kuti vazvirumura kubva kuna vaMugabe takavadzinga mumusangano kare vaMugabe vakati aiwa ndaanisingazvizivi kuti makatovadzinga kare ivavo Saka tichakupai zuva rekuti muite dzimwe sarudzo. Tanzwa zvakare vanomirira dunhu reManicaland. Muzvare Mandishimene varo zvakare vari kutungamira chimwe chikwata kana rimwe boka revakarwa ndiro risununguko vachiti kuna vamugabe tapota dzingai vaEmerson Munangagwa nekuti vanhu vari kuvatsigira ndo vacho vari kuda kukubvisai pachigaro imi vamugabe. Tanzwa kudaro Gibbs kuti ndo zvaitwa naMandishimene kuti aiwa dzingai vamunangagwa.
Hanzi
vamunangagwa varamba vakanyarara zvavo kusvika musangano upere, havana chavataura.
Kuyazi inyamazana tulakangawo. Kutwai krokodai.
Krokodai.
Handi ine kunyamwe yake.
Hanzi inenge yakanyarara zvayo imbobati.
Ya. So ke sike sizwe laphutha abantu bathini lapha ke mnumzana. Sinomongameli Malaba Ncube othumeza umlayezelo uthi uma ukhipha umongameli Mugabe ufaka umnumzana Emmerson Mnangagwa kufana nomuntu okhipha inkomo uchiya ithole elayo ukuthi lenze umsebenzi. Inkomo echochayo ichochisa isibaya sonke. So vele iZANU PF kasayifuni ngoba umnqondo wayo uyafanana akulanto ezojinja. So what Mr. Mongameli Malaba Ncube is saying here is, you know, putting Mr. Mnangagwa into that presidential seat, and you know, after Mugabe is gone, it's like doing the same thing. We are removing a certain guy that is not wanted by another one that is going to actually go ahead with what ZANU-PF was doing.
Okay.
So he says it's just insignificant. What people don't want now is ZANU-PF. ZANU-PF, ZANU-PF, and ZANU-PF should actually do away with power. So that's what Mr. Malaba is saying. We also have Mashume Nomen, who says, nobody can resist the power of God. Mr. Mugabe faces the Almighty, and I think the Almighty will push him out of the throne. Then we've got Paul Montaco Dolly, who says, war veterans ruled before and not in the future. And then we've got another message from Chablani, who says, Mr. Mugabe, life president, G40 in charge. You know the kiki?
Oh, yeah.
In social media. Oh, man. The many K's. Eh?
That's mocking. Yeah. It's mocking laugh.
Yeah. Then we've got Brian Isifile, who says, Professor Jonathan Moyo for president in 2018. This is the final push. Mr. Mnangagwa must go. It must go now. Yeah.
Wambota oranyaye kuti mumwe muyimbi. Anonzi Energy Mutodi. Tanzwa kuti adzingwa kumusangano ikoko. Hatizive hedu kuti vanga vaenda ikoko vamutodi vachimirira vakarwa hondo yerusununguko here kana kuti vanga vari kudivi revana vevakarwa hondo yerusununguko nokuti musangano wanga uri wevanhu vakarwa hondo yerusununguko. Saka tanzwa kuti vatandaniswa ikoko kunzi havadi kuonekwa. Hatizive zvikonzero zvaita kuti vadzingwe Gibbs, asi chinhu chinonyadzisa kuti munhu ambenga achitungamira mberi achipembedza musangano weZANU-PF. Taiona vanonyora zvakawanda vamutodi zvine chekuita nekutsigira ZANU-PF nekunyombawo vamwe vavanofunga kuti havadyidzana neZANU-PF. Zvino kana vaakutandaniswa nhasi pamusangano wakadaro, zvinhu zvine zvaakunyadzisa Gibbs.
So now we have got some line guests and we are still trying to call them because numbers in Zimbabwe are a problem. We've got Honorable Joseph Chinotimba, who we are trying to contact right now. He's a ZANU-PF MP for Buhera South and a war veteran. We are also trying to get in touch with Mr. Bernard Manyadza, who is a war veteran. I'm told Mr. Manyadza is in now. So he's a war veteran and member of the former ZANLA High Command. He was in Mozambique. Mr. Bernard Manyadza, good evening and welcome to the program. Thank you very much for joining us. Chunga.
Vamanyadza, tinogamuchirai pachirongwa. Vamanyadza, nyaya iripo ndiyo imwe chete yatakambokurukurawo nezvaemazuva apera yekuti kune vamwe vakarwa hondo yerusununguko vati tave kuzvirumura kubva kune mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato reZANU-PF vaRobert Mugabe. Imi takambotaurawo nemi makatsinira danho iroro makati aiwa vanhu vakatanga kugunun'una kare kubva tichiri kuMozambique pakadomwa vaMugabe kuti vanga vachiita munyori mukuru webato uye mutungamiri webato. Zvii zvatingatarisa pane zvaitikawo nhasi kuti kune vamwe vakarwa hondo yerusununguko vari kuti aiwa vaMugabe havana kwavanoenda, ivo vaMugabewo tanzwa vachitaura kuti ini handina kwandiri kuenda?
Nekuti consolidation yeresolution yekuVictoria Falls one center of power ndo iri kuita iyi. Zvazvinoreva kuti one center of power kureva kuti mukati meboka, mukati mepati hamuchina inner party democracy that over in Java and ASA. Uku in your party, in your financial Ichito, near Gratia. Could be a car of viewers that you want to wonder, let democracy. It's not Tangira, Mumba, charity begin at home. The Bagadia begin to be democracy. Quite a year to push up in the autocratic dictatorship. Nobody one center of powers. No dictatorship picture is the purest form. We need the highest form. So how is that? And the last person is there. I'm going to see you know, Farmer Bob. And there is a region here. Do you know that? He is a great group. Because of the agenda of power. To tell you that we count the river of children. Because the river region here can be even for democracy. No independence. Independence, yes. But democracy, no. Because the person who got Uka, as we have to do, and why you have to Uka, ichira pani ya demokrasi wote wafanya kuto ni kuti wanu wafanya kusonguka kubunja kwa wanu wana miwono kane kazi ya kazi ya na kutelebrite bezezi chika iko kwa kutelebrite demokrasi ya watu mpanyo ya kuto tiyaro wana hiti ya kuna wa mao mao waita wanyo ya demokrasi kisweza na nizi kuna kuti kana hili party ino wanu ya kazi ya na ya kwa kwa kumetu wa militari. It is a good one, the center of power is being of the military. At the same time, community and what you have to echo. Only a consultation, the lady was here. But the past been a warning. I go to our own, one center of power. I go to our own zero. One, which is maybe a much of the people. You know, you know,
Asi muri kutaura kanyaya yekuti munotariswa zve democracy. Hamufungo here kuti kana vanhu vakanga vati vamugabe ramba emuripo pachigaro ndiyo democracy yacho kupawo vamwe vanoda hawo kuti vamugabe varamba vari pachigaro.
Zvoitika maizvi zvekuti kana kwangati vanhu vari pachigaro. Waya wangawa chiti, wangawa chimbo zoroka. Maopinion awe waya, yu alifana kwenda kune ituwa test. Kwa hivyo kwa zungwe. Yu hivyo kwa demokrasi. Mwati maopinion awe wangatita kune test kwa, kwa test kwa mpatika. Yu baipapo, wapati kusika kumuzono, so test kwa kwa. Mwati baipapo, hivyo kumika manji. Kujizozo chiti kwa hirei zozo. So chiti test kwa kwa. Yu demokrasi ya hirisha hirisha hivyo. Kwa hivyo kuti, Muna anu zaka, murupu anu zaka chikundi. Chekuti doche imbate za kutu wanzenda of power. Ronde wanu wati. Wanu wapi wangani out of how many people possible.
Ai wamaita wama nyadzaramba ya nyimuri paru nare. Gibbs is, as always, talking of one cent of power. He's saying that's the problem that Zimbabwe has had for the past years. That of one cent of power, President Mugabe being in charge of almost everything. He credited them to the military, but he said still in the military, there are consultations that are made, not that people just say this is what is going to happen or these are the laws or rules to follow. That's a dictatorship.
Mm. Now, Chonga, we've got Mr. Tumisani Nkomo, who is an independent political analyst based in Bulawayo. Mr. Nkomo, good evening and welcome to the program.
Good evening. How are you?
No, we are very fine. Now, I guess you've been following events in Zimbabwe, and today the president was addressing some people who were supposed to be war veterans, but apparently it seems as if most of them may have been some other people. So what is your take on exactly what is going on, you know, and the president further said he's not going anywhere?
Yeah, it's quite clear, first of all, that those people that are being addressed, some of them were school children, some were just accidentally picked from the ranks of the unemployed, but it was actually quite clear that most of those people were not genuine war veterans. Mm-hmm. And secondly, again, it shows a lot of desperation because the war vets traditionally and historically since 1998-1999 have always supported Mugabe and the ruling party. So, you know, with the statement that came out a few days ago, this was a panic reaction, that statement. It was a panic reaction to the fact that the war veterans have abandoned Mugabe finally. So really, it shows that he's now running away from his own shadow. As you saw, one of the speakers lambasted Emmerson Mnangagwa. So it clearly shows that the center is not holding, and all the pillars around him, including the securitocracy, are beginning to collapse around him, because some of the workers that are not demobilized, that are still in the military, I expect they're behind that statement, and surely it looks like the center is not holding and things are falling apart from Mugabe and his strongmen.
Thank you very much, Mr. Komo. And I think we are now joined by Honorable Joseph Chinotimba, who is the Member of Parliament for Buera South, and he's a war veteran. Honorable Chinotimba, good evening.
Yes.
And welcome to the program.
Good evening. Good night.
Yeah. Yes, good evening. So thank you for joining us.
Yes.
Chinotimba, tinonzwa kuti nasi maswera muri mushishi rekugadzirisa zvinhu. Zvichitevera mashoko akataurwa nevamwe vari musangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, yekuti aiwa tazvirumura kubva kuna vaMugabe. Tanzwa kuti pamusangano wanhasi pabuda mashoko ekuti aiwa ivo vakataura izvozvo, kana kuti vakanyora community iyoyo, vanhu vakanga vakatodzingwa kare musangano vaMugabe vachiti aiwa tichazokupai zuva rekuti munge muchisarudza utungamiri hutsva. Mungatitsanangurira kuti zvii zvatora nzvimbo?
Jonga, ndiri kutaura naJonga Kandimiri.
Jonga Kandimiri.
Jonga Kandimiri, ndakakuudza iwewe kuti izvi zvekutamba nemadhaka izvi, vasina mvura. Last week ndakakutaurirai kuti aiwa vana vadiki avo, vana vakafanana nana Tendai Biti, ukaona vabva mupati waparara. Saka ava vana vakanyora ava ndakakuudzai kuti hakuna zvakadaro. Zeriyeriwo veteran we are there. Hakuna eriyeriwo veteran inobva pana baba vayo kana mwana anobva pana baba vake. Just because paita nzara paita kuti baba ndichakudii, kana wakriticizwa, kana kuti wazvibva chibva panapa undobika uko wocha baba ndichakudii nokuti mandibikisa, mai ndichakuitii mai nokuti mandibikisa. Ndo zvaitaura vaMugabe nesu kuti aiwa zve, ko ivo vana vacho ngavachiuya zvepano kana vaine masimba wakuti hachakudiye vaMugabe vachitaura pano, hapana abuda. Chiuyai muchidudze kanyaya yacho yamuri kuti hapana abuda. Saka ino you can't say if a bull rinoonekwa nemavanga. We ndine zibhuru kumusha kwangu uko, ukaona rabuda tozotoriona raane mavanga ratungwa tungwa ito zvekuti ibhuru. Zvino zvimabhuru izvi zvinoti kana zvaakutsvagwa hazvichaonekwi, haasi mabhuru. Saka iwo musangano waitwa iyo taida kutsvaga kuti bhuru nderipi. Zvino tazoona vaMugabe ariro bhuru guru chairo pamberi pemamwe pazvibhuru.
Aiwa maita vachinotimba. Asi tichitarisa uwandu hwevanhu vabuda, ndohama muchitarisira here? Nokuti tainzwa kurudziro yekuti mao veterans anga achipinda musangano iwe.
Uwandu hwabuda unoziva kuti the war veterans, the war Zimbabwe, we are now left with almost about 38,000 plus. The war veterans who are still alive is 38,000 plus vana vavo. Vana vemao veterans, they are all almost about 20,000+. Plus madzimai avo, they are all more about kuma vato madzimai acho akada kutoti pfure mao veterans acho nekuti vamwe wakafa vachiita madzimai. Saka we were thinking about nemadzimai edu nevana vedu, tatichifungira kuti tinosvika kuma almost about kuma 78,000, but the number which was there, it's almost about kuma 30,000. Look, nekunze kwazara 40,000 vasika.
Aiwa panga paine huwandu vachinotimba. Regai tinzwe kuti vamanyadza vanoti iwo kune zvataurwa navachinotimba.
Wanzwa here nyaya ndataura kuti vana vedu madzima edu nesumawo veterans
ndizvozvo
handitika tese apa tirimawo veterans tese whether takaenda kuwakaenda kuhondo kana kuti mudzima enda kana murova ndiri pano kuti mukadzi wa mugabe ndi first lady mukadzi wawo veteran muwo
veteran mwana wacho ndiwo veteran
ndiwo veteran nokuti murgi wenhaka yababa wake taharegezi chinhu kana asinga achibata
aiwa regai tinzwe kuna vamanyadza kuti vanotii nemashoko ataurwa navachinotimba
ndingadignifyer mashoko ekuti mwana wo veteran ndiveteran
ameno ndinovimba kuti nhare yava manyadza inenge yadona Gibson
manyadza uyo unoti manyadza ngoupiko uyo wokamakoni hero
aiwa uyo anonzi ainzi munguva yehondo pakachipoera wenyu uya uyo
uyoyo uyo kana ndichinge ndamira vanoziva kuti komre zvinoza vamira havavadzi kuda kupikisana neni nekuti ndiri mukuru wavo by venture of the national leadership yendinayo and I'm a member of parliament saka kana ndamira kudai havavadzi kuda kupikisana nachinotimba because chinotimba munhu asina kwaakarerekera chinotaura sezvazviri
ndosaka nhare yavo yabva yadonha vasvika kutaura navachinotimba asi munguva yehondo vanga vari pamusoro penyu
havana kutya manyadza haana kutya asi andiremekedza
akuremekedza
nekuti wamuzwa wachi andiremekedza kuti handingapokana nako mune chinotimba vane vamwe vavanopokana navo but kuna chinotimba bodo sector of the war veteran respect me kana ndaakutaura
orit vamanyadza vadzoka vachinotimba vamanyadza tine urombo nhare yadonha muchitaura ndiwe endererai mberi
ndina kuvhunduka mate vachinotimba vachinotimba hatitova zhinji chandoda kukomenda chete panyaya yemahovhetera ndinoda kuti ini kana tichida kuita nedignity yakakwana hatirangariri vanhu vakaita sanakomredzi vaizodharirwa wokutangatangao tirangariri zvakaita vanakomredzi gwauya vanakubvisa gwauya vamwe magogodera vakanoterwa kuna naitumbi kumbeo nevakanoterwa kuna naegypt uko izoni kuti opinioni dzavo tofanira kunge dzichiitaura nyaya iyi zvinehudzamo nekuti zvikange yangosvika palevhu yekungovaimoshina yekuti ini tofanira kuti ndionekwe kuti ndinonyaya yekusapota maningi nyaya iyi agudzedzaziya nokuti mafounding values kubvira zvichiri kuna nandp kusikatazvosvika pana kwakabombazwa paafrican national union mavhaliro okutangatanga akange ari one man one vote inofanira kunge iyo musimbodi wedzovose zvatinoita izvi zvinonyadza kuti kana munhu akange autoda kutaura zvakati wapanduka ngaabhegatizigetiratira zvakuitwa painenge yapawa sirago haitisiri nyaya yekuobzeva mafounding values ndosaka muchiona paine dzakava riri kumusa zienda nekuenda vanateura nemumavo veterans avo akaita nae73 hondo ane makore 70 sezvezvo vana comrade mis ava vatovaharawa vatiuta vana comrade vauyava vatoharawa nevamwe variko vakatowanda vachose tikange tikatamutaura nezvenyaya yai ngatipei hudza muhunosvika kumazwa kumakomanda ziwayayo kana pakange pasina izvozvo toti ngatimanyirirei kungonoti vaunganidzana ndavapi tobva tatinge vana vedu ngavafanire kunge varipo nakuti ningotaura kuna vachinotimba kuti vamwe vana vedu ndo vari kutova vazvachose nenyaya yekuti madhigirii vanavo vamwe maviri mani asi mabasa hapasina vanhu vochikonzesesa vachibva
vamanyadza regai tiedze kufonerai zvakare nhare yenyu inenge iri kuti endai ichidzima regai tikufonerei zvakare regai timbopa mukana kune muteereri watinaye tichifonera zvakare vamanyadza bata yenyu vachinotimba
let's get a caller chonga just give us a second honorable chinotimba want to take a caller sinomnumzana ke umwale lapha ecingweni osewange baba mwale ungawutshona njani
ya sitshonetshone njani
hayi sitshonile kakhulu ye ungathini ngodaba lolu olusegudwini fodwa
hayi kunzima kakhulu lokho
chasisa
khonaedamandla ngilangali angilangana ngilamandla lapho anxa ngidlalela ihlelo lokakhulu. Uyabona ukuthi okunye kudingeka uNkulunkulu engenele kuloku udaba olunjelo angazi ukuthi ingathini.
Kodwa wena ubona ngizani ukulwisana khonokho kuphakathi kwalaba abalwela inkululeko lo mnumzana uMgabe kuya ngaphi khonokho unxa usukhangele wena?
Ya kakhulu njengami mina ngani ngizelwe khonapha khonapha ngama-83 kodwa ngizimanyana ngabona umbaela 5 years wasegeza izandla wanikeza abantu so thina singapha kulobu nzima noma nginje lapha eZimbabwe wange phele nzima ukuthi usele ukuthi uNkulunkulu akangene nanjani ngoba hhayi sidlala nzima hhayi ngazi ukuthi ngathini lo uNkulunkulu aliba angangenela sithemba uNkulunkulu kuphela lapha eZimbabwe ngazi ukuthi ngathini sithi sigaba kunzima la
ye kodwa sizwile ngeumongameli ye Baba Mwali umongameli ukhulumile wathi usakhona ngayindawo so wena wathi ngikhona
amanye nxa kunjalo kuyathisa phela ngithemba ukuthi ngingakathesi kuyela ama-free and fair elections njenga-next year 2018 ngikhatshana ukuthi singafika sibile lapho abantu behambe eZimbabwe kunzima
singathi kona ngapho
ebeyibala sibili ngoba nxa uNkulunkulu engabekanga izandla
ye ungathi okuhlupha kwini mali okuhlupha kakhulu kwini kona
ayikuvumela nje njengo-2008 ama-election ucwangirayo wawina free and fair bamnyalela so kuyamangalisa lo kuntu uhamba njani aluba warula vele aluba konke ku-right nxa engarulanga kunzima futhi ngakuthinga uba umandela waphunga urula 5 years kuphela wanikeza umunye ewinile kodwa wanikeza omunye yilo ilizwe linganilihle but lapha kuzama ukubonisana kuyaliswana nxa kule dali beli kuphela igazi akunanto engahamba kohle emhlabeni but singalalelana sigezelana izandla mbona ngani kuyabangcono kakhulu into engiyikhuluma leya sithi mina yini engikhona apha engikubone wange lapho ukuthi uhambayo kulo buzima obukhona
ye ubuzima bangkhona
ngobaniima abantu bakhathazile
ngobani ubuzima bangkhona
kuphila kakhulu umsebenzi akula
oh okay
hayi zakula abantu ngabale 1 khona ukuyaphuma umuntu wavela khatshana la enxa ukuthi like yesterday emakomo bakufunakala about 3 ama-operators that was about 38 ama-operators so ikhiwa la manga la mali ifika lapha lahleka la mali akhangela imoto ukuthi kuzima la manje nizayenza njani nangenxali yi-38 singasabali nama-drivers ama-operators they were about 38 adifuna 3 kuphela so hey kulokhu nzima la
hayi ke siyakuzwa izikhalazo zakho ke baba Mwali silethemba ukuthi kuzalunga ngelinilanga sibongele kakhulu baba
siya into engakhuluma ukuthi yathethi nje ngicabanga ukuthi aluba kungaba lelinye ilizwe nje kungekho kungela bantu nje kuthiwa abafuna ukuya kwelinye ilizwe njenga-out okungela bantu siqalise enye into siyane lakokwalaba mbona ngani kungaba ngcono
hayi siyakuzwa kakhulu
sibongile
ye siyakuzwa kakhulu baba hayi sibongile kakhulu Mwali ungathina lakusasa ye so that was Mr. Mwali he says he's a very very powerless guy now because he doesn't know what to do and the president should have actually handed over power to somebody else maybe a few years after he took over you know and it says free and fair elections should be now not in 2018 and it says it's too far because there are no jobs and people are suffering basically so we wish to say goodbye right now to our radio listeners as we will now be streaming live on Facebook and at voazimbabwe.com www.voazimbabwe.com www.voandebele.com and www.voashona.com This is Kip Stuba in Washington, D.C., saying stay tuned.
And I'm Jonga Kandemiri.